Mangwana naka naka watereri Chino sangana shukare mangwana nea nasi Uru musuwe chita tu Ndira 22-2020 Makaterira ku Studio 7 Nepenyuro yenye zirukitika mu Zimbabwe Zamuno piwa ne Studio 7 Iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Murairidzi akaratidzira nevana veNjube High School nemusi wemuvhuro anotiza munyika. Sangano revana chiremba vemuzvipatara zvehurumende rinokurudzira nhengo dzaro kuti dzitambire kukurudziro iri kuitwa nekambani yeHigher Life yekuti vana chiremba vari kuramwa mabasa vadzokere kumabasa. Semazuva ose tichandova mameseji enyu amatumira kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemitoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Murairidzi weNjube High School kuBulawayo anonzi akaratidzira nevana vechikoro pamusoro pekukwidzwa kwemari yedzidzo uye neushoma hwemari inotambiriswa varairidzi vaBrian Mutsiba vatiza muZimbabwe. VaMutsiba vaudza Gibbs Dube weStudio 7 kuti havasisiri muZimbabwe mushure mekutiza vavanoti vasori vakange vachivatsvaga pachikoro nekumba kwavo. VaMutsiba havana kutaura kuti vari kupi.
Hai, ndakazviona vanhu sezvaita kuti ndiridzire kuona ndiridzira vana vachibuda vari vega vakati mutsidzisi semubereki vatai vari taindibude nepi nevana nokuti chavaichemera neno ndakachiona kuti chine kodzero kana kuti chinhu chine musoro.
Iye zvino watotiza kuZimbabwe, chii chakakonzera kuti utize?
Nguva yatakabuda nevana takati todzoka vaona pava nemapurisa, asi zvakare pakaita mapresident office, pakaita military intelligence, pakaita prison intelligence. Saka ini ndakashaya kuti kana kuti ukatyamadza kuti maagencies awa chii changa kutsvaga. Right yaifanwa kunditsvaga ilorend kana ndaona paita mwe mainstrument awo ikavhinendi ndatoti aiwa saka ndasikirwa upenyu hwangu ndati ndamimbotiza.
Ka usatidzokere kuZimbabwe?
Kana kavhinendi iri sei kuva kwacho kunotyisa.
Urifunga kuti uri sefu pauri ipapo?
Tinonyatsoziva kuti vanhu vekavhinendi kana vadawo kukutevera vanokutevera. Handitomboitrustiri nekuvanzei saka kuti nditi ndiri totally safe. Aiwa, ndiri totally safe.
Murairidzi weNjube High School vaBrian Mutsiba vachitaura parunare na Gibbs Dube weStudio 7. Sangano rinomirira vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzitambire kurudziro iri kuitwa nekambani yeHigher Life yekuti vana chiremba vari kuramwa mabasa vadzokere kumabasa. Higher Life, iyo iri pasi pekambani yeEconet, yakazvipira kupa vana chiremba ava mari dziri pakati pemadhora emunyika zviuru zvishanu nemadhora zviuru gumi pamwedzi kwemwedzi mitanhatu kuitira kuti vakwanise kubatsirika vachidzokera kumabasa kana kuchikoro kuti vakwanise kupedza zvidzidzo zvavo. Higher Life yakatanga kuisa urongwa uhu gore rapera, asi zvinonzi kusvika pari zvino vana chiremba mazana matatu ndivo chete vakanyorera kupinda muchirongwa ichi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr Tawanda Zvakada, vanove mutauriri wesangano ravana chiremba.
Tikangoti pane mwedzi 4 tisina kunge tawirana na employer wedu, tazono veHigher Life vafunga kunge vachibatsirawo machiremba ose, saka vabudisa nhasi iyo kuti vanenge vachida ngavange vachiuya vachiaplya. Taisa chikurudziro mamembers vedu kuti ange achinoaplya vanenge tichidzokera pamabasa vari mutraining vange vachipedzisawo training dzavo. Zvakawanda zvinokurukurwa vanhu vaya pamabasa vachipedzisa training avo. So vanga vedonzo pagwaro ratapurise.
Saka chii chiri kunyorerwa navana chiremba kunyorera basa patsva here kwavari kuita kuforera basa patsva here?
Tsuta kwa player ma player for wildlife kune vanoti yo fellowship training yavo vari kuti yo vanenge vachinzwa kuida vachiwira nazvo vakasununguka kunge vanga vachiapply vanga vachibatsirikana panguva yavakatsara iyo.
Dzidziso iri kupiwa nehigher life inozobatsira vana chiremba nemutoo upi?
Dzidziso haisinge ichipiwa nehigher life asi kuti nana chiremba vari pamabasa asi pamabasa pavara vanenge vari pane yatinoti training kana kuti vachipedzisa yavanoti yo internship. Saka nemamiro anga akaita zvinhu panga pasina training yakanga iripo kuti machiremba anga achipedzisa basa remaspecialist nevari mainternship kuti vange vachizoenge vachipedzisa internship yavo kunge vachizova nemalicense avo vachi vange vachipractisa pachavo vega. Patraining yese iyi yanga yakamira nokuda kwekuti machiremba vanga vasina mari dzekudzokedza kumabasa. Saka hi life vakazoona iyo zvakakodzera kunge vachibatsira kune vari kuda kunge vachidzokera pamabasa vachipedzisa training dzavo mabasa achiendera mberi chipatara chikwanisa kubatsirawo varwere.
Saka tingati urongwa uhu hwakanangana navana chiremba vanga vachiri kuita zvidzidzo zvavo?
Urongwa uhu hwakanangana nemachiremba ose nokuda kwekuti iyo machiremba anga achiita zvidzidzo zvavo vane vanovadzidzisa vanokwanisa kunge vachipatsiridzwawo. Saka kuti pange pane training inoendera mberi panoda kunge pane nemudzidzisi. Ndosaka vehighlife vakubatsira iyo vanhu vose machiremba ose anoshanda mumagovernment hospitals nokuda kwekuti ndo mune vanokonsitwa training vanhu vari pamabasa vachipedza vangachita maspecialist vamwe vachipedzawo vachita machiremba anokwanisa kumira ari oga kana asita kumvura sizo yake.
Ko pane zviri kumboitikawo here pakati pesangano renyu nehurumende panyaya dzemashandiro nemihoro yevana chiremba?
Pari zvino panga pasina nhau vanhu dzangadziiko vatemachiremba nehurumende zvinhu zvanga zvakangomira atakange takasiya last time.
Mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Institute Dr. Prosper Chitambara vanoti kumbogadzikana zvishoma kwaita dhora remuZimbabwe zvichienzaniswa nerekuAmerica hazvore kuti zvicharamba zvakadaro sezvo vari kuda mari yekunze vange vari vashoma nokumbovharwa kwakaitwa maindastri pazororo rekisimisi negoredzva. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Chitambara.
I think mwanda yangu inini wangu tutaona kasabiliti especially na November, December na January uno. Zuko ongeresko I think cheku tangisisa normally demand ye foreign currency ino anzo ita ikiri la gorela kuno pera uye gorela chitanga kudaine kutu business activity ino zo pika as the year as we go as we move on into the year. Kwa zinza kata kata risa watu nongo na kritika. At least really really sustainable to what extent ne kutu anchored on the increase in production. Even gorra pera, ne gorra data is a narrow, one water of the economy, which are by cheap donor. In this country, Sakawanda, Sakai stability, Awea, but I stability who comes when it is a vast improvement in foreign exchange, Munika, or an improvement in production. Since Sagata to Ome. Saka stability iri kunyakonzerwa nenyaya yedemand, moderation yedemand for foreign currency nenyaya yekuti mabusiness towards the end of the year uye gore chitanga demand inenge yakatiberere.
Totarisa iyo mari yacho mumabhanga pane zvachinja here?
I think hapana zvati zvanyanya kuchinja. Makiyo achirungooneka pano nepapo, although hurumende yakambotaura kuti irida kuisa about half a billion Zimbabwe dollars into the system as society does, but in terms of availability ye cash hapana chati chanyanya kuimprova maonero atiri kuita.
Semaonerenyu pangadiwe mari yakawanda zvakadii kuti dambudziko iri ripere?
tambudziko iri maondo rangu inini haisi nyaya yekungoisa mari mufinyi makaramba muchisa mari musystemu zvinokonzeresa nyaya inflation makaona inflation muZimbabwe inyachinyanya kukonzeresa ne high money supply growth ne maparo market activities chekutangisa nyaya discipline kuti government inomafuta league within its means nyaya financial discipline fiscal discipline takwanisa kuti within our means zvinounzwa zvakareve confidence chechipiri inyaya yema key reforms my institutional reforms akaita parastate akaita sema anti corruption reform I think those things zvinenge zvakakosha kuti zvinge zvichifanira kuti expedite those doing business reform makaona doing business environment yedu ichiri very very challenging hongu pambeita ma improvements paro nepapa but nyaya dze infrastructure nyaya dze magetsi nyaya dze mapolicy ma risk ema policy reversal inyaya dziri kuafecta mafambiro ema business zvaiya zvine zvifanira kugadziriswa kuti hurumende yangoramba ichiprinta mari but production isiri kukwira zvinoreva kuti zvinhu zvisagadzikane through inflation
ko iwo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika anokanganisawo sei nyaya dzezveupfumi
kazhinji kana politics dziri poisonous sezvazviri kuti mapoliticians haasi kuwirirana hapana harmony zvino increase inonzi pachirungu country risk factor or political risk premium kana muekonomy mine political a bit of political instability and political instability yemuno minogona kukonzereswa zvakare nekusagadzikana kwakaita mamiriro ezveupfumi sazvinoreva kuti zvive more expensive to do business or even for Zimbabwe as a country to borrow or even for businesses in Zimbabwe kuti wangu achikweretawo mari pamisika maglobal financial markets
nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7 kunyange hazvo mutungamiri wezanupf Emmerson Mnangagwa vakanyorera nhengo dzepamusoro dzebato ravo rezanupf mudunhu remashonaland west kuti vaimbove gurukota rehurumende amai Prisca Mfumira vanodzingwa mubato nevanhu vakavasarudza nyaya yavo haina kutaurwa nezvayo pamusangano wakaitwa muchinoi nezuro nunurai jena anotipa nyaya inotevera
mutsamba yakanyorwa naMnangagwa yakaziviswa kunhengo dzeprovincial executive committee kana kuti PEC pamusangano wakaitirwa pamahofisi edunhu nezuro vaMnangagwa vakati ivo vakaita pavo vakapedza nekubvisa amai Mfumira pazvigaro zvekuva gurukota nekuve nhengo yepolitibiro vaMnangagwa vakati vanhu vakasarudza amai Mfumira ndivo vanovabvisa pazvinzvimbo zvekuve nhengo yecentral committee neyeusenata amai Mfumira vakadzingwa mupolitibiro nekuve gurukota rehurumende navaMnangagwa mushure mekunge vasungwa vachipomerwa mhosva dzeuori kunyange Studio 7 yakaona tsamba iyi nyaya yaamai Mfumira haina kukandwa mudariro sachigaro wezanupf mudunhu iri vaziyambe ziyambi vati havana kutaura nezvenyaya yaamai Mfumira
nhasi tatingwe tigadzira purogiramu yeba hatina kumbotaura nezvazvo nhasi
imwe nyaya yakatsviriridza pamusangano wane zuro ndeyekusarudza nhengo ichakwikwidza musarudzo yebi election muward 2 muchegutu zvinonzi nhengo dzekuchegutu dzakauya dzakatosarudza munhu wadzo asi vaziyambe vanoti musangano wane zuro wazobvumirana kuti paitwe sarudzo dzemaprimary
kuita primary.
We are following the normal procedure.
Sarudzo dzemuward 2 dziri kuitwa mushure nekufa kwakanzura aimirira ward iyi amai Memory Banda veMDC Alliance avo vakashaya mwedzi wapera nyanzvi inoona nezvematongerwo enyika muchinoi vajohn marava vanoti zanupf inofanirwa kuve nemutemo unoita kuti munhu anoita zveora adzingwe nekukurumidza uye zvisinganetse
ndonange zanupf inofanira kusimbisa mutemo yayo yemembership nokutizo kana munhu akaita kunge Prisca Mfumira owanikwa achiri memba wezanu iyo amunanga gwaru kutanzo ngati bisei corruption zvora kuzoti mutemo yavo ye membership yananyatso simba kuri kuri kunzi mutemo yavo yakasimba vaifanira kuti munhu anenge abatwa nemhosva kana ane nyaya dzekumata ari kupomerwa mhosva dzecorruption afa kutodzingwa mupati nekukurumidza munyeye
musangano wanhezuro wetech ndiwo wekutanga gore rino uye wakazeya gwara richatora bato rezanupf mudunhu gore rino ndakamira studio 7 muchinoi ndini nunura ijena.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mudaily News mune nyaya pamusoro pekuratidzira kwakaitwa nevana vechikoro veGuve High School muBulawayo. Mudaily News nekare mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Zaramba vanoramba kuti pane kusawirirana pakati pavamunangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. MuNewsday mune mazita evamwe vevanhu vakasira mutsaona yekuodzi nemusi wemugovera. MuChronicle mune nyaya inoti dare repamusoro redzimhosva reSupreme Court ratonga kuti zvikwereti zvakaitwa nemadhora ekuAmerica zvinogona kubhadharwa nemadhora emunyika zvichienzaniswa kuti dhora rimwe reAmerica rine uremu hwedhora rimwe reZimbabwe. MuHerald mune nyaya inoti mapurisa vavhara mugodhi wegoridhe weJambo Mine kumaZoe pamusoro pemhirizhonga iri kukonzerwa neuwandu hwevanhu vabva kwakasiyana-siyana kuzochera goridhe. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mazwerazei vashamariri mose vepaStudio 7. Ini zita rangu ndonzi Rickson, ndiri pa Joburg apa, ndiri pa Joburg. Zvotaurawo nepamusana pezanu pf. Mazvoona zvaitwa nezanu pf kaizvi kuti mari madzi kutumirwa nemadhona dzidzi kuti dzibatsire nyika, dzibatsire vanhu vakushupika, dzibatsire zvakawanda wanda muZimbabwe. Iwo akunoteka chindege chakaora kuMalaysia. Wakuwane chindege chakaora, imari dzemadhona idzodziye kudzikadzi dzibatsire munyika yeZimbabwe dzakunotengwa chindege chakaora. Zvadokora yakadhakwa. But iwo ari kuteka motikari nyowani. Nyowani, zvikakarara zvemotikari. Asi vari kunoteka chindege chakaora kuMalaysia. Charaswa kunimbirikeni kuScrapyard, chakunonhongwa kuScrapyard kuya nacho kuZimbabwe. Azando TV babuza zvishu.
Pastudio 7 apa. Mashoko akaturwa na president wevanhu, president wenyika, president akavhoterwa. Vana vaya vachamisa mashoko akanaka. Mashoko anobatika. Asi pano wani pandaona zvangu inini pachati nese pavati mademo 2020 uno achawandisa. Ipapo pandifunga kuti panoita zvakanaka. Why? Just because masoja nemapurisa ari munyika nditika ari muZimbabwe ndezanupf asi nyika. Vanofanira kunge vachichengetedza runyararo munyika ndovanondokonzera mhirizhonga munyika. Saka hazvina kumira musha. Kuzoita ana Monica Mutsvangwa ungatinyatsokutaura kuruzhinji vanhu vese vakateerera paStudio 7 kuti tatenga ndege gore rino taita chine musoro. Chei? Vanoenda kunze kwenyika kwacho ndiani? Imi kam kunopfachura mari dzamuri kuba idzodzo. Muzvipatara zvitunha zviri kuora, hakuna magetsi, hakuna ari kubatsira, manesi ari kuramwa mabasa, maticha ari kuramwa mabasa. Hamuzviona, hamuna kana basa nazvoizvozvo. Venyu vanonodzidza kunze kwenyika, vanodzidza kuzvikoro zvakanaka. Zvisinei hazvo, nguva ichakwana. Nguva inokwana, ichazovawo nhoroondo kunemi. Munotonga nedemo uye munozvisamidza pazvigaro kudaro ikoko. Mwari achaita kuda kwake. Ini ndechikoro zvangu edu muzireni pasouth africa.
mangwanani akanaka vashamarari restudio 7 kwakadi kuise kwamuri tinofara nenhau dzamunotipa inini ndinoitwa Stole ndiri kuno kuWestern Cape ndinofara nenhau dzamuri kutipa ndoda kumhorosa mhuri yangu kumusha uko kubechinafu kuti munofara here mese makorokoto negoredza neve tinonamata nawo vese makorokoto egoredza uye tichifara nemusangano waitwa nhasi navachamisa vatenderwa kuti vaite musangano wavo wavairambidzwa nguva dzese nemapurisa zvichireve kuti zvine agenda yakanaka ya2020 sona iyewo. Saka todo kuzvitenda nemashoko atapakurirwa anotigutsa purezidendi wevanhu, purezidendi watinofarira. Dai Mwari vakamuitire zvakanaka, ndo munhu tototarisira kuti uchasunungura nyika yeZimbabwe sezvo patiri pacho pakaoma, nzara, vupfuwi zviri kupera neandrax, mbavha dzichibawo. Saka zvinhu zvacho hazvina kumire zvakanaka. Tinotenda nemanzwi iwaya andataura mashoma iwowo. Garai muchitipa nhau idzodzo, tinotenda chaizvo.
Mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7 nevateereri veStudio 7, ndokutendai nechirongwa chamuri kutiitira kuti tizive kuti chii chiri kuitika. Ndoda hangu kutaura pamusoro penyika yedu mamiriro yakaita. Vachamisa vari kuzama kuti kudai ingavhurika, but yeizvo handionekwa zvichanyasa kuenda. Zvinoda kuti vatoramba vakashinga vasi zvingada zvingaita zviri nani pakushinga kwavari kuita, kuti pavakatsika ipapo havasi kuchinja serwaivhi. Zvokuti veZANUPF kuona kwangu nepamafungiro angu hangu hana kuti ndizvo vari kuda kuita zvakaita tsvangiraizviya, kuti akaona akamunyengerera akauya zvikaita zviri nani, vakasanganisa musoro pamwe chete nyika ikabudirira. Payakabuda kubva mumadhaka isati yanyatsa kubuda, pavakaona kuti tinenge tatobhururuka tanaka, ndo pavakataka kumuda kumudzinga kuti zvanga zvanaka. Saka magariro avo Chamisa chero akatenda kuti aende kuti vabatirirane nyika ibude mairi, asina kutungamirira vari ivo vari veZANUPF. Hakuna kwatiri kuenda, tiri kudzoka foot from the ground.
Maswerasei vana vaBlessing Zulu muriko kuWashington ikoko. Zviri kuitika kunoku, zvinhu zvacho zvaoma. Dei paikwanisika kuti shuwa. Vambopawo vamwe mukana ivo veZANUPF, vambopawo MDC kuti imbotongawo. Mukana ndowakakosha kungopanana kumboona kuti zvinenge zvakamira sei, nokuti yei tarwadziwa, vana vaZimbabwe varwadziwa. Dai vangopanana mukana chete, vasiyana nezvekurovana zvose, vomboita zvokuti vambopananawo kuti uyo vambotongawo, vomboona kuti masimba akamira sei, pano kurovana kana kunyombana kana kuita sei. Chavangokosha kushandira pamwe kuti nyika ibudirire. Tatenda.
Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga. Zvamunenge mataura hazvirevi kuti mashoko abva kuno kuStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Saka munofungei? Iyi inguva yenyu. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Dare rezimosva muKenya rapa mvumo kumapurisa anochengetedza nyika kuti varambe vakavharira varume vashanu vanofungidzirwa kuve varwi vanopfurikidza mwero, vanosanganisa zvizvarwa zvesomalia zvitatu, chizvarwa cheamerica chimwe chete nemutyairi wemotikari yavo ari chizvarwa chekenya. Kutongwa kwemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kwakatanga zvine mutsindo nemusi wechipiri mudare guru reparamende kana kuti Senate, iyo yakatanga nekukakavadzana pamusoro pemitemo negwara rinofanirwa kutevedzwa mukutonga vaTrump, uye vachikakavadzana zvekare pamusoro pekuti mutungamiriri wenyika anofanirwa kutongeswa here. Muchikamu chino tinotarisa zaitika muamerika. Vamwe vakuru vemabhizimisi muZimbabwe vari nhengo dzesangano reCEO Africa Roundtable vari muAmerica kuita hurukuro nevana muzvemabhizimisi nemakambani muAmerica kuti kudzidzana nekudzidzisana kurambe kuchiitwa pakati pemakambani emuAfrica neayo emuAmerica. Vari kutungamirira chikwata chevana muzvemabhizimisi ava vaKipson Kundani vanoti vakasvika muAmerica nechikwata chevana muzvina bhizinisi vanoita gumi nevaviri uye vachaenda kumaguta mazhinji muAmerica. Tabata vaGundani kuti tinzwe zvizhinji.
Tauya CEO Africa Roundtable inova organization yema CEOs muZimbabwe nenyika dzakakomberedza Zimbabwe dzino expose ma leaders ema companies kuma global opportunities. So is second visit yedu to the United States and tine delegation of about 12 executives vari kutsvaga opportunities in terms of funding, technology transfer, ma markets in ma sectors akasiyana siyana, which include agriculture, mining, tourism, insurance and so forth.
Chinangwa chekushanya uku ndechei?
Tauya kuti tizosangana noku expose but opportunities available in the US, here in DC and also in the Silicon Valley. So that's why Tauya kuno, and so far we've had meetings with organizations like OPIC. We also met a number of fund managers and consulting companies, the XCBG and so forth. So it's encouraging. I think we have will we've been received well. We hope we'll be able to close a few transactions.
Mauya muri vangani?
We are 12. Gumi nevaviri.
Kusvika pari zvino muri kufara here nemafambiro ari kuita zvinhu zvamakafambira kuno?
Yes, so far so we are very happy. This was our first day of engagement. We still have 5-6 days to go. But nasi ndozo varedzwe kupedzisira muWashington DC and tinovimba kuti taopen madoors ari key and tisaramba tichiendera mberi tichikurukura even kunyange tadzoka kumba tine tarisiro yekuti will close one or two deals.
Kubva muWashington muri kunanga kupi?
Tichibva kuno sezva ndataura tichaenda kuCalifornia in the Silicon Valley. Matiri kutarisira kusangana nemacompanies akasiyana-siyana in my areas under Taura. We also have people going as far as Nevada, vamwe vachaenda ku Tennessee, some will be going to Boston, some will be going to Dallas. Vanhu vose vari kutaura vakabata maprojects avari kupromota. Saka tichanga tichizoziva pokupera kwemission yedu kuti tauraya shuro here kana kuti tafambira mahara. But ndinovimba kuti pane chichabuda.
Jantao mutupo nevasikana vanobrendesa chasi. Zvonguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Muraridzi akaratidzira nevana veNjube High School nemusi wemuvhuro anotiza munyika. Sangano revana chiremba vemuzvipatara zvehurumende rinokurudzira nhengo dzaro kuti dzitambire kurudziro iri kuitwa nekambani yeHigher Life yekuti vana chiremba vari kuramwa mabasa vadzokere kumabasa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.
soko izika tisenda bakuvi.